zvakadzavengwa kunzwa kwangu inini pandakatanga kunzwa nguva yehonde is my commander zvavengwa is that a soft spoken person yauya anoda zvinhu zvorunyararo zvavengwa munhu anganga asingadi nyaya yedesaiden zvavengwa munhu uya angakamirira vanhu I still remember chaiko kuti munomu ari kukabinet ikoko kupanyaya yezinwa akambouza kabinet yezinwa achiudza kuti anoda mvura yekukami jemu iye ngaanotora kapi yakaimwe iye mvura iyo that showed kuti munhu angakamirira vanhu tinoona kuti tarasirwa chaizvo chaizvo negamba risingatsvagi kuti anodiklewa nani vese vanodiklera magamba vadiki kuna dzaenga he was the only person angasara ari commander of the country nangagwa akatrena nadzavengwa pati nangagwa under the command of dzavengwa
vamanyadza tikeyo pfungwa dzenyu pana vadhabhengwa makaamboshanda nawo here munguva dzehondo idzi
tere ndisinia vedu aya tere ndoda kudaiwo vadhabhengwa kufa kwavo it's an end of an era the end of an epoch ndinoreva kuti ini he was both a nationalist kubvira vachiruma youth kuna NDP he was also a revolutionary vakakireta zipra zipra yekuti inini quality yavo inoti kubvira perception kusvika unflinchingly kuramba vari consistent panyaya dzekuti ngatiti yezvinhu muzimbabwe vachiti ensambu struggle tingakanga nezvemanegotiation zvese izvo vakanga vari abrilliant strategist kusvika vakati 1980 kwozoita havo mamachinations mamwe ava history yakazovaita betray vamwe vavaishanda navo voita tena againest vabiyedu vekuzanula kwataivawo vaakutena vachiti tadhizika vazombo kugwai chaikodzika vazombo sei ivo vakanga vari mwanga achizika tichitoziva patakamboita joint military council nemtikumbeya kutii navo tikaita zipa tii navo vokozonzi tadhizika vazombo sei sekuno zvakatingazivo kuti vakange vaine army yavaitungamira yezipra anyway thats something else asi totaura kuti nini he was an unflinching revolutionary fighter aikwanisa kubatanidza vanhu izvo zvizvi pakupedzisira pavakanga vachitaura apa vakaita revelation yekuti vakanga vatobvumirana nana comrade tongogara kuti takuenda kunofoma army imwe chete vari kulancaster vakazvitaura izvo vachitaura kumajournalist kuti aifanira kuti tinofoma one army kureva kuti vakanga vari evisionary yekuti kumusha uku hakungaendwe kune maarmy maviri kozoti ekurutiza kuti aite maarmy matatu izvo vakanga vasingazvide vakanga varipiripira ti asi ndobavetwa betray namaizedi zvaakazoita zvazvo we are so sorry we have lost luminary we have lost munhu ajoina the garlics of immortals kana tikanga takutaura history yestruggle for democracy neliberation vanga vari consistent
todzoka kwamuri vamukanja vamanyadza vataura nyaya yekumboshungurudzwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi muchitaura navo vainzwa sei nezvakaitika mumakore aya
kutaura nezvake zvinotopa kurwadza unobva washapa unotangira nepaunomusiyira nokuti he was just munhu anga nefocus munhu angachida kuti dai nyika yatongwa kubva pakutanga chaiko nezve yakatsika panyaya yedevolution zvakare munhu uyo angakatarisira kuti deno nyika anga akagara zvakanaka vese vakangoinda kuchiupo chemaliberators kusunungura nyika aizofa zvake akatambanuka kana nemawovetrans vasina dambudziko nomumwe munhu ana enjiniya nanomeyaetidongo nyaya yemawovetrans kuti vawane mari dzavo kuti vazikane munyika saka naizvozvo tinoziva kuti dzavengwa akaindiswa kutorongo uchinzi angachengeta zvombo zvombo izvozvo zvisina kuwanikwa mumba make but just because he was a zipra commander zipura komanda handi iye Dabengo akaendisa zvombo izvozvo kwazvakanowanikwa ikoko. Saka iye nevamwe vashi vakangoka vatoche because they were a threat kuzani nokuna nanhongo ikoko kuti nyika haifanirwi kuti itongwe nenzira iyoyo. He was just suspected kuti iye pacho zvake anogona kuzofurirana nemauto ezipra kupandukira hurumende kwete kuti akachengetesa zvombo. But he was just a humble man. Abuda haana kuda kutsviva nekuti High Court yakamuti iwe decide kuti haana mhosva. Abuda ipapo haana kutsviva, akada kutorera ipapo paakabudira achivaka nyika achienderera mberi.
Todzoka kwamuri vaManyadza tichipeta chirongwa chedu ichi. Tiri kuona kuti zvimwe zviri kurwadza vakawanda ndezvekuti vanga vaakunorapwa kuIndia nenyaya yekuti zvipatara zvemunyika hazvina kunge zvakamira zvakanaka. Harisi dambudziko herere kune imimi vakarwa hondo kuti zvamakarwira zvacho zvinenge zvisiri kunyatsozadzikiswa?
Apo ndopanotonyanya kurwadza chaiko. Apo ndopanonyanyisa kurwadza nokuti onaika patakarwa isu hatina kurwira poverty yatanaye kana iyo vaDabengwa patakambosangana navo pane umwe musangano. Vaitaura kuti vari kurwadziwa chaizvo 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 chaizvo. Nyaya iripo ndeyekuti iyi revolution iyi tisingadi kumbowanza mashoko yakahaijekwa nevanhu vakanga vane maindrest asiri ekusunungura nyika asi ekuda kungoti ngatitsivei ngatitorei nzvimbo dzanga dzina varungu tichiita izvi. Ivo vaakutopeva mazviri west dhani varungu ndo zvakonzeresa kudaro. Mukaona kuti munomu madhokuta tine mangani shuwa tinoziva kuti madhokuta akatemwa akawanda voenda kune dzimwe nyika. Isusu vanhu tichida kurapa vanhu voenda kuIndia teita mahosipitari makuru chaizvo zvakaita vana paririnyatwavayavaya asi haana chirimo haana mabhandeji haana mishonga. Zvinotonyadzisa izvi kuti nemaresources atinawo muno muzimbabwe kubvira pasunshine chaipo chaipo upfumi hunotadza kumanejwa zvakakwana uhu kusvikira here vanhu vaakuenda kunofira kunana India asi munyika mavo vakadyira kuti taisununguka. Kusununguka ukanga kuchireva kuti tinofanira kuita zviri better dhani varungu asi ezvine zvatoo wese. Saka izvo zvinotonyadzisa izvo kuti vadhimisa vanofanira vari munhu wafa vaine bindu pamwoyo.